manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 6/2018 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa votaura nezvuru zvevanhu kuLondon uko vari kushanya.
Kunyange kana mapurisa chaivo vatangatinawo vanopupura kuti kuvhotwa kwakaitwa kwakavhotwa zvakanaka zvevanhu vanga vari mumaseu saka isusu isi chiitiko chakuitika ichika hatichatonzwisisi kuti chachiitiko chekuti izanupf heri kuti nyika ienderere mberi kana kuti chachiitiko chekuti vanhu takutotengesa musangano
vatsigiri vezanupf vanoenderera mberi vachiratidzira kusafara kwavo nemabatirwo esarudzo
vanhu munozotanga kuona kukosha kwomunhu aenda munhu anodikitira kushanda achivhura mikana yakawanda zvaaita matelevhizheni nemalive show zvaakutanga kuita mitindo kune vechidiki iko zvino izvi asi makore avakatanga zvinhu zvazvisingabhadhari
valawrence simbarashe vaizivikanwa sekuti mudhara bhonzo vanoshaya tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yecastle premier soccer league Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo dzebato rezanupf kuChegutu neMhangura dzaratidzira nhasi dzichiti hadzisi kufara nemabatirwo akaitwa sarudzo dzemaprimary mubato iri. Zvinonzi bato rakatambira zvakabuda musarudzo dzenhengo dzedare reparamende mumatunhu mazana maviri asi rikati mamwe gumi kusanganisa muHarare nemashonaland west dzidzokororwe nenyaya dzezvikonzero zvakasiyana-siyana kusanganisa kubiridzirwa Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera
Vatsigiri vemumiriri weChegutu muparamende uye vakambonzi vakunda musarudzo dzemaprimary vaDexter Nduna dzaratidzira nhasi dzichiti hadzidi kuti sarudzo dzemaprimary idzi dzidzokororwe. Chegutu West imwe yedzimwe nzvimbo ina dzinosanganisira Chinoi, Makonde nezvimba dzakanzi sarudzo dzidzokororwe nekuti dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka. Zvinhu zvakatozonyanya kuipa muChegutu apo vanduna vakaridza pfutikana mudenga vachiti upenyu hwavo nevamwe vavo hwainge hwave panjodzi vachirwisa nevavaikwikwidzana navo musarudzo idzi. Asi vatsigiri vava vanoti hapana chekuti vadzokorore sarudzo idzi sezvo pane nzvimbo imwe chete panzvimbo 15 isina kufamba zvakanaka iyo yakaita mhirizhonga apo vanhu vatanhatu vakasungwa. Amai Gladys Maposa, mumwe wevaratidzira nhasi muChegutu.
Tiripo mawadhi 15 muno muChegutu West Constituency. 14 mawadhi akavhota kwete zvine chitsotsi zvevanhu vari registered. Vanhu vakapinda mumaseu ndivo vanhu vakavhota. Dexter Nduna akabuda ari 98% win. Wadhi imwe chete inove yakakonzeresa noizi dzese dzamakunzwa dzamakuvinga musi vati munzwa kuti zvakamira sei inonzi wadhi 10 ina ari kunzi Chikazha kurowo aidawo kumira paMP ndiyo wadhi 1 isina haina kuita zvinhu zvakanaka kwai yakatokonzeresa zvewezvewe nechikonzero chekuti Dexter Nduna ndiye anga ahwina zvine mutsindo zviri kupupurwa nemunhu wese
Amai Maposa vanoti mapurisa akaitisa sarudzo anopupura kuti vanduna ndivo vakakunda zvisina kubirira
Saka isusu isi chiitiko chakuitika ichika hatichatonzwisisi kuti chachiitiko chekuti izanupf heri kuti nyika ienderere mberi kana kuti chachiitiko chekuti vanhu takutotengesa musangano
imwe nhengo amai Maidei Sango vanoti havadi sarudzo kuti dzidzokororwe vanopomera amai Edna Madzongwe mhosva yekukonzeresa kusagadzikana muChegutu vachitiwo vaitsigira chikwata cheG40
apa takunjota riran ise riran atisiri kuida tirokumbira kuti mai madzongwe ngavambotisiya muno muchegutu
Sarudzo dzemuchegutu dzinonzi dzidzokororwe asi vanduna vasapinde musarudzo sezvo vaine nyaya dziri kumatare dzimhosva dzine chekuita nemhirizhonga amai madzongwe vanoti vanhu ngavarege kusvibisa zita ravo vachiti hapana munhu wavanoda mubato kudarika mumwe vanoti chavanoda kuti bato ravo rikunde musarudzo zvisinei kuti ndiani nhengo kumhangura kwaita kuratidzirawo nevanotsigira mumiriri wemhangura mudare reparamende vadouglas mombeshora avo vakakundwa namai precious chinhamo masango asi vamombeshora vanoti havana kuti vanhu varatidzire vose varatidzira vane chivimbo chekuti zvichemo zvavo zvichanzwikwa nevakuru vemusangano nhengo zhinji dziri mupolitibhiro kusanganisira vapoo mangwana navakris mutsvangwa vakakundwa musarudzo idzi ndakamirira studio 7 muchegutu ndini Arthur Chiguriwa
Mumwe wevatambi vakaita mukurumbira muZimbabwe nezvemadrama nekushamarara vaLawrence Mbarashe vainyanyozivikanwa nezita rekuti Mudhara Bonzo vakashaya nezuro kuchipatara chikuru chechitungwiza mushure mekurwara kwenguva yakareba. Mumazuva avo vakapinda mumitambo yeparedhiyo nepaterevhizheni munyika nekunze inosvika 15 kusanganisira King Solomon's Mines neFlame dzakaita mukurumbira wakakura. Vakanyanyozivikanwa munyika nemutambo wainzi Timi na Bonzo nemimwe yekushambadza doro reBlack Label nezvimwewo. Hatisati taziviswa urongwa hwekuradzikwa kwavo asi vanhu vakaungana pa544 St. Mary's kuchitungwiza. Mukuzeya nezverufu urwu tabata nyanduri uye vari muimbi vachiri kure chiri kure.
Zvinorwadza kurasikirwa nemumwe wedu. Aisi muri yavo chete yarasikirwa asi ndingati mhuri yese yeZimbabwe zvikurukuru vemuindastry yedu yemaasi ndingati neart industry yepasi rese kurasikirwa kukuru chinonyanyorwadza ndechekuti muupenyu hwedu mabasa edu atinoita aya kazhinji vanhu munozotanga kuona kukosha kwomunhu aienda munhu anodikitira kushanda achivhura mikana yakawanda zvavaiita materevhizheni nemalive show zvaakutanga kuita mitsindo kune vechidiki iko zvino izvi asi makore avakatanga zvinhu zvazvisingabhadhari kana mumazuva avo kupedzisira vanga vachirwara asi rubatsiro ruchishayikwa ndofunga inguva dzakadai dzokuti teta kungoti isusu vazhinji vemuZimbabwe muchiona tichiedza kuti tiitewo zvemitambo izvi hakusi kuti tiri marombe asi kuti kuedza kutsvaga kurarama kuraramisa mhuri nekusimudzira unhu netsika nemagariro evanhu vedu vomuZimbabwe nepasi rose asi hatimbovapi mukana wokukoshesa nekuremekedza vanoshanda muindastry yemaasi.
Kunewo here masangano aivari mumaatsumu anobatana pamwe chete nokubetserana nevanenge vashayikirwa mukati mevazhinji vari muindastry iyoyi?
Ndodambudziko hombe ratinaro panomboedzwa kuti pambovhurwa masangano angabatsira asi zvinhu zvacho hazvina kwazvinomboenda. Kumusic ndokunenge kunotori nezimura iri kukwanisa kuti ingabatsira asi kune zvekuekta izvi nezvekunyora nezvekumafirimu hakuna kwaungatindinganyatso kuti ndonopotera kuti ndowana rubatsiro rwupi. Tinokurudzirawo kuti chichemo chedu de taikwanisa kuwana nguva nemikana yekugara pasi tichinyatsokuronga nokuti idambudziko rinoramba richingodzoka gore negore zuva nezuva. Zvino hazvinhu zvinorwadza muchinge masangana nemadambudziko akaita sasangana nawo mukoma Lawrence izvozvi.
Avo vanga vari vachiri kure chiri kure, mumwe wevanozivikanwa zvikuru mubasa rezvemitambo nekudetemba vachitaura parunare vari kuHarare neStudio 7. Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America iri muWashington DC. Iko zvino tochikupai chirongwa chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chandinokupakurirai musi wesvondo wega wega. Kwazuva iyi mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai muchirongwa chevechidiki chandinokuunzirai svondo rega rega nemusi wesvondo. Ndiri kuno kuStudio 7 kuWashington DC. Ini ndini Evans Zininga. Nhasi taita rombo rakanaka. Tiri kuwana mukana wekukurukura nemumwe wevanin'ina vedu ari kusimudza mureza ari kuZimbabwe uko, Munyori Nyanduri. Anonzi simba rachenyama dzavo. Saka toda kuti vateereri vangonzwa muchidimbu chidikidiki kuti ndiani uyu anonzi simba uyu, tisati tapinda mubhuku rake idzvairi ratoda kutaura nezvaro nhasi.
Mazvita henyu, makadiwa vateereri. Zita rangu ndonzi simba rashe nyama dzavo. Ndiri mukomana wechidiki ari kuZimbabwe. Ndakaberekwa ndakakurira kudombo shava. Ndakazoita zvidzidzo zvangu pamission yeChawasha grade 1 kusvika 7. Ndabva ikoko ndakazoenda kuChinoi kwandinova ndakaita form 1 kusvika 6. Ndapedza form 6 ndakatanga kufarira nyaya dzemabhuku zvakanyanya. Saka basa rangu randinoita nderekunyora mabhuku nekutsaura, yatingati pachirungu professional speaking, nekukurudzira vamwe. Uyezve ndinopanga mazano kune vanenge vachitanga mabhizimusi.
Mukoma simba, imi makasike kutanga kubuda muchinzi maburitsa bhuku iri nderechitatu iri, mamwe amakaita kumashure uko anonzi vanani?
Randakaita rekutanga rinonzi faithpreneurship. Rinenge richitaura nezvekukurudzira vatenderi kuti vangazanganise sei chitendero chavo atingati maprinciples kana kuti zvika vangazvisanganise sei. Nekuti munoona kuti kazhinji kazhinji tine vanhu vanoda kugamuchira minana stere but vasingatedzere zvika. Kuti upenyu huendeke zvakanaka hune zvika zvinoda kuti zviitedzere. Rechipiri rinonzi leadership wisdom rinotaura nemaererano neutungamiri. Munoona dambudziko ratinaro muno munyika meZimbabwe kana kuti muAfrica inyaya yeutungamiriri. Saka kuti utungamiriri hufambe zvakanaka hunoda kuchenjera. Saka ndidzo nyaya dzandaibatabata mubhuku reHP.
Hatichandei kuna tatenda here. Sei makazofunga kupa bhuku musoro wenyaya wekuti tatenda? Chii chiri mubhuku iri?
Tatenda bhuku iri rine dingindira dzakawanda-wanda. Asi tatenda ndiyo yatingati main character irimo mubhuku. Mukomana anonzi tatenda rinenge richironda nhoroondo yemukomana anonzi tatenda kubva mukuzvarwa kwake kusvika achikura nekuzobudirira kwake nekukwangwaya kwaanenge achiita nekuzo budira kwa kwa anita. Saka rinoronda nhorondo yake kubva mukuzvara kwake nemukusimukira kwake.
Iko zvine zviratira apo here pamashelf mumabookshop nepese pese kana kuti muchine urongwa hwekuripotsera mukatu?
Rufana kuti riende mumabookshop shondo ratiri kubata irori. Tanga tisati tarisa. Pane matsamba atanga tichimbonyorerana pasi neve mabookshop. Tanga muvhuro mangwana tinenge tapedza kunyorerana pasi.
Ko zuva ramunopemberera riyari ramunofarira rinonzi official launch nevana munyori vese ramunoita makatoita here?
Atisati tariparura neofficial launch nekuti tichiri kumboona kuti vanhu vangabatirane nesu ndevapi. Munoona kuti mabhuku angu mairi ekutanga ndakamaparura neofficial launch. Asi rechitatu ndiri kuzengurira kuti ndiite official launch nechikonzero chekuti zvinotora madhora akawanda, zvinotora urongwa hwakawanda. Saka nemamiriro akaita kunze, mari dzacho dzinenge dzichidiwa dzinogona kusazobuda zvakanaka.
Ayo ndo vimba vakateerera vari kubata mazwi kuitira mangwana. Mashoko enyu amungadiwo kusiyira vamwe vechidiki vari kunze uko vakateerera, vanokuteererai muchiita basa renyu iri, nevasingakuzivei nevanokuzivai vachishaya mukana wekusangana nemi ndeyekuti kudii?
Mashoko andingade kubvidza vakoma vangu nevanina vangu nehanzva dzangu nana baba nana mai ndeyekuti ngatishingirire ramangwana redu rakajeka. Hongu tingangopinda nezvimwe zvinonetsa zvisingaidzo, asi ngatirege kurasa tariro. Ramangwana rakajeka.
Aiwa, ndoda kukutendai mukoma Simba nyama dzavo nekunge muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndichakuonekai tozooneka vateereri tichivimba kuti pamuchabura zvimwe zvitsva muchatibata zvakare tigokurukura nezvazvo saizvozvi.
Mazvita.
Ndinotenda zvikuru vateereri, ndoda kukutendaiwo zvikuru kune kunge muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochimboenda kuna Tanonoka Wande muchirongwa chechitendero kuti tinzwe hurukuro yaakaita naPastor Richard Moyo vechiedza chevatendi Apostolic Church kuSouth Africa.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nomufaro mune chimwe chirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tatsikwa naPastor Richard Moyo vari kuSouth Africa. Pastor Moyo, kwazai vateereri mugotitaurira pamusoro penyu.
Aiwa, ndinoti kwazivai vateereri veStudio 7 chimane vakanaka pachirongwa chezvechitendero. Ini ndinoitwa mufundisi Moyo. Ndiri kuno South Africa kuPretoria. Ndiri kutenda Mwari zvikuru nekuti kutanga kwatakaita chitendero chevatendi chiri mukati meguva takapinda mukati menyika ino chinamato chainetsa ponapo. Tika tingaita sei kuti tigone kuvaka chinonzi chinamato? Ndiparakadudzira kuti chiedza chevatendi nyaya yekuti tiye saka tine chiedza, unhu wanga nechiedza, wanga nechiedza, sivavo sivanhu vasangana panzvimbo imwe chete parai vakaitisika. Kari zita ratakabva naronga chidiki ngatikarigona kusharisa ngatisitari chiedza chevatendi matangira takaita iwavo.
Chakaita kuti mutange chechi iyi chii?
Chakaita kutange chechi ndicharangarira mukati meguva 2006. Ndaigara kunamata kwainetsa sevanhu vakabva vachinamata mukati menyika yeZimbabwe. Pamaweekend yemasunday ndaindonyengetera ndiri ndoga ndovanosangana nevamwe vatasangana mukuzivana. Tvanoita gurupu tine chido chekunamata kuti chodenga anga achikuti mufa kuti muna machinamachi rota chinamata. Tatangaita magurupu saizvo kuti vatazovaka chino chizo chivatini mukati meguva 2008.
Munoona kuti pane mutsauko here kana muchiita zvechitendero muri kure nokumusha?
Tinoona pane mutsauko kosha zvikuru nokuti pakuva kwedu kuno sevanhu vediaspora zvinhu zvinotibatsira chose pakudzorereka nokunyaradzika mundangaro nomufungwa. Tiziva kwatakabva kana tichi muna Mwari tiri kumusha, chitendero chinotibatsira zvakawanda. tinosangana nedzimwama dzakasiyana siyana marudzi namarudzi.
Kazhinji kana vanhu vari kure nekumusha, zvinhu zvinonetsa zvinobva zvawandavo, asi vanobatsira voita vashoma. Vatendi venyu kana vachiva kwamuri nezvinhu zvinovaremera, munovataurira chinyi kuti vasaora mwoyo?
Ndinotenda zvikuru vahwande. Ini ndinofara samufundisi mwoyo, ndikutaura zvikuru. Kana vatendi vakawanda vachiva nemaproblems, pachangu ndinofara, nokuti ndiri munhu uya anofarira kuyananisa. Ndifariri vanhu vanorambana kana kuita muchato. Ndinoyananisa zvakasiyana siyana. Matambudziko anorwara akati hwari hwati, voenda kundovanyengeterawo tichivasimbisa neshoko raJehovha. Kusatiudzwa kuti shoko dinga akatuma makumi manomwe kuparidza nekuporesa. Saka zvinhu zvandovabatsiridza nazvo izvozvo, navo vachifara. Vaisara vava vanhu vagona kuvaka namaguta, pane dzinorimawo chibatsirana ponapo, chikumbira Mwari, chiudza Mwari, chodinga chishandura. Saka zvinhu zvinotifadza izvozvo, nekuti vanhu vandofamba navo vanofarawo nokutenda zvikuru mushoko raJehovha Mwari.
Makawanda here muchechi?
Regai nditende Mwari. Kuwanda takawanda, tiri kukura sikuna mazuva zvisinei zvavo kuti vataimbova navo tavakazosiyawo vakaendawozva vakarasika nenyika. Asi nekuti nekutsungirira kwandinako nekuvakapo napo, shoko raMwari riri kukura. Nokuti chekudenga vatiivakutaura nesu kuna mazuva vanhu vachitendeuka panapo, vhangera Mwari chienda mberi. Saka zvinotifadza riri kuti tiri kuona musiyano gore negore 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 saizvozvo.
Chamunosangana nacho chinonyatsa kunetsa vatendi venyu chii?
Sezvatiri mukati menyika ino yediaspora, vatendi vanhasi vane maproblemu akawanda. Nokuti chekutanga, zvinovanetsa vanhu vanoda kutsvaga zvinobatika. Vamwe vakauya vachitambudzika, kana vakawana zvavawana vanobva vasiya chechi, obva vaenda kundofara, kundonwa, kundoita zvakasiyana siyana, vamwe kurasika kana kurambana nenyika ino yatiri.
Ko, kushanda namamwe machechi ari muSouth Africa imomomo kwakaoma zvakadini? Munowirirana here?
Panyaya yekushanda navo machechi, ndicharangarira kumashure kauti zvino panguva yatanga tiri mukati menyika ino zvainetsa. Sezvo makereke kumusha wakati wande tomboitawo mabikisa andisangana ponapo zvakutoonana. Asi kubatira sevanhu pamwe chete, zvinhu zvinotireme, zvinoda mweya waMwari neuwisa. Nokuti vamwe vanhu vati vanhu ava vada kutitorera vanhu vedu, vada kudai zvakadai zvairi zvazvii, zvinorema zvikuru sei. Asi nokutenda chodinga nditungamirira kuka zvikuru pana Mwari.
Shoko renyu rokupedzisira, Pastor Moyo.
Shoko rangu rokupedzisira ndira kuipa musoro wevhesi kubva kuna Johani 15 inotaura ichiti, ndini muzambiringa wazokwadi, ani naani agere mukati mandiri haangaparari kana chii. Asi davi rimwe rimwe risingabereki richatemwa rikaandwa mukati memoto. Kudunzira kuti tiri vanhu, tiri vatendi, tiri muzambiringa unova Jesu Kristu. Saka zvatiri matavi tinofanwa nezvibereko zvizhinji zvinogutsa nyika, zvinogutsa pasi rose neshiri dzedenga kuti tigone kuwana kudya. Kati kasava matavi asina zvibereko, tione kuwana kutemwa, tione kukandwa kure. Tive vanhu vanoda Mwari nguva dzose, chiudinga katida nesimba nesimedzikinyiro kuti mweya muchina waMwari dai wakarokofadza vachiriri vese vachanzwa shoko iri nokurifarira. Ndoshiro tichasanganiswa murudo nekuti chipinamatirana nokuparidzira shoko raJehovha Mwari. Chingoti mweya waMwari ngaugare nesu nokusingaperi.
Vateereri, nguva ndiyo yatisiya. Tinotenda zvikuru avo vanga vari Pastor Richard Moyo vechiedza chevatendi Apostolic Faith, tichitaura navo vari kuSouth Africa. Tinoimba kuti muchasangana nesu zvekare svondo rinouya mune chimwe chirongwa chezvechitendero. Mosara zvakanaka. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri kuno kuWashington DC.
Tinotenda kuna Tanonoka. Tombotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Dynamos 1 Harare City 2, Highlanders 1 Kariba 2, Shabani Mine 1 Capes United 1, Mutare City 1 Black Rhinos 1, Triangle 2 Bulawayo Chiefs 0.
Even if you're soulmates, even if you're meant to be together, there's still so much work to be done, you know. You're a different person, he's a different person, you know, and you two are trying to be one. So you need to be best friends, you need to get to know each other a lot more. And if you can't be patient, then I think love is not for you, you know.
Ruvarangu,
tichikupai nzwisa kubva kuna Takura kambo kanonzi chiwitsi chemoyo. Tomboenda kujubilation center kuBedford kuBritain kumsangano uri kupindwa na vaNelson Chamisa veMDCT vachisangana nevatsigiri vebato rawo ikoko.
Chisa Zimbabwe Chisa Chisa Diaspora Chisa Chisa New Zimbabwe Chisa Chisa Danzwa Mabiti Pano Fanzi Maa President Takakukira Pate Gura Chisa Mbama Chisa Odi kana zvinotsina kuongwa nemwana. Opo. Aiwa. Boda kutengai. Boda kutengai hamba dzariwa. Hino am over wewe. Pandaona motikari dzakaungana. Ndaona pashe ngati pane bhora re Manchester. Yes. No mas Zimbabwe. I'm humble. I want to thank you profusely from the bottom of my heart. Thank you for coming. I want to thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dr. Richard Morgan Tsvangirai. And ndakumboona pachita uwandu hwakadai.
Yes.
Apa pano ndiudza chinhu chimwe chete. Kuti pane chadenhwa munyika. Pane chakuitika munyika. Chitsva chakuitika munyika. Ine handina kana doubt. Kuti pari kuuya muna July. August gadzirirai mabag. Kukula Aiwa, nditauri kudai hama zaliwa ndisinga zizwa ndirikutaura. Mukaona kuti mulanda ndirikuita kunge ndirikucholocho iri rali yechinja. Mawa basa. I'm really impressed and I'm overwhelmed by this. Aisinyore, I would have wanted Dr. Tsvangirai to be here to see the fruits of the journey.
Yes.
He did a lot of work to lead us to where we are.
Yes.
We were hoping that we would be with him. But I did not deserve to marry one in Gawakarunga Marongero. But we are where we are. We want to thank Dr. Tsvangirai for the work.
Avo vanga vari vaNelson Chamisa, mutungamiriri weMDCT neMDC Alliance, vachitaura vari kuJubilation Center kuBedford kuBritain. Musangano uyu uri kuenderera mberi, tichanzwa zvizhinji mukufamba kwenguva. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zanu PF yotatarika kupeta sarudzo dzemaprimary nhasi paine mutauro wakanyanya uku ichishorwa nekushandisa midziyo yehurumende yakaita sezvikopokopo. Vatsigiri veZanu PF vanoenderera mberi vachiratidzira kusafara kwavo nemabatirwo esarudzo idzi. VaLawrence Simbarashe vaizivikanwa sekuti mudhara bonzo vanoshaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda